Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechina kunyana 30, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau voshushikana nekumbunyikidzwa kwavari kuitwa nemapurisa kana vari pabasa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino. Nyanzvi mune zveutano dzosvikana zvikuru nekudzikira kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare nhasi ambochengetedza vatori venhau vapfumbamwe avanga vaenda kumusangano wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nevemapato ezvematongerwo enyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa ambosunga vatori venhau vapfumbamwe vanga vachida kutevera musangano wezvesarudzo wanga uchiitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika wanga uchiitwa pamahofisi ezeke eprovhinsi yeHarare nhasi. Mumwe wevatori venhau ava Leopold Munende ati iye nevamwe vake vasungwa nhasi mangwanani vakamirira kupinda mumusangano uyu.
Vatapi venhau 10 vasungwa nhasi shure memusangano weZimbabwe Electoral Commission wanga vari muHarare. Chaitika ndechekuti vatapi venhau ava vanga vari vakamira pakona third naJason Moyo vachitokurukura havo zvanga zvaitika nenyaya yekuti vakawanda vanga vapotsa zvanga zvaitika vanonoka kusvika panzvimbo iyoyi. Sapangozwa yamapurisa achifamba ne-D4D single cab ya-Dispo yemuHarare vakatanga kuvhundutsira vatapena vachitipindai mumota. Hapana anoramba, anoramba torova. Vamwe vachibayiwa-bayiwa misoro ndovatatorwa tikaendeswa kuHarare Central Police Station.
Munende ati kusungwa kwavaitwa kwanga kusiri pamutemo sezvo vasina kupiwa chikonzero chavasungirwa panguva yavasungwa vasati vazoregedzwa mushure mekupindira kwaita magweta munyaya iyi.
Kusungwa kwataitwa hakusi pamutemo nenyaya yekuti pane nzira inobvumidzwa kusungwa nayo vanhu zvekuti munhu achienda chero achazoenda kupolice station anenge achiziva kuti ari kuendera chii, mhosva yake ndeche. Tavakumbira zvese izvozvezvo varamba kutiudza, takumbira chero mazita avo varamba kutiudza, tangozobatawo mazita one or two Sergeant Davison ndiye ataura akataiwa ndinda kusunga asi azotadza vake kutiudza kuti atisungira chii.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti vamwe vambochengetedzwa nemapurisa pamwe naMunende ndi Thomas Maduku, Nyasha Dzashendoro, Robert Tafumanei, Marshall Bwanya, Gaddafi Wells, Adrian Matutu, Tongai Mwenje, Natinashe Muringai. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau ava vazoregedzwa paHarare Central Police Station mushure mekunge gweta ravo vaChris Mike vapindira. Misa Zimbabwe inoti iri kushushikana zvikuru nemaitiro emapurisa aya anogara akapindira pamwe nekuvhiringidza mashandiro evatori venhau. Zvichakadai, mapurisa anonzi asungawo munyori weprovhinsi yeHarare Mboka revechidiki reMDC Alliance vaDenford Ngadzihore nevamwe mushure mekuratidzira kwaita boka ravo panga pachiitirwa musangano uyu. Munyori Mboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma vashora kusungwa kwevatori venhau pamwe nenhengo dzebato ravo.
Izvi zvinotaridza pachena kuti hurumende yavaMnangagwa haisi kutevedzera bumbiro remutemo iro rinotendera pachena kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira kana vaine zvinyunyuto uyezve zvinotaridza kuti hurumende yavamunangagwa hairespekti kana kuti haina rukudzo nevatori venhau.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi remapurisa nezvekusungwa kwavangadziore. Mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiti Zeke yarambidza mumiriri webato ravo vaWilliams Madzimure kupinda misangano yeZeke nevemapato ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muZeke vautoiles Laigwana kutinzwe kuti sei Zeke yakatora danho iri. Mapato anopikisa anoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvinobata nyaya dzesarudzo zvaanoti zvinoita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dziri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Kava Emmerson Munangagwa nasi vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti nzira dzekurima dzinofanira kuwandudzwa kuitira kuti gohori rambe richikura izvo zvinosimudzira upfumi hwenyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino, vamunangagwa vati kurima ndiwo musimboti weupfumi hwenyika, nekudaro zvakakosha kuti mabasa ekurima atsigirwe zvakasimba.
There is need to improve productivity efficiencies for increased output of the agricultural sector.
Panoda kuvandudzwa nzira dzekurima nadzo kuti tirambe tichikohwa pakuru.
Vati hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa zvekurima zvakaita seNational Enhanced Agricultural Scheme, pfumbudza intwasa pamwe nechirongwa chePresidential Rural Horticulture and Livestock Program. Vatiwo varimi vekumaruwa vanofanira kutsigirwa senzira yekupedza urombo munzvimbo idzi. Vatiwo varimi ava vakakosha sevamwe varimi pakuvandudza goho pamwe nekutengesa zvirimwa kunze kwenyika. Vamunangagwa vati show yegore rino inoratidza pachena zvinokwanisa kuitwa nevarimi vekumaruwa kana vakaona rutsigiro sevarimi vekubhubhi neLupane.
The utilization of land and the water resources, new innovations by communities as well as the adoption of farming as a business philosophy must remain the focus of collaboration and cooperation of stakeholders within this sector.
Vese vane chekuita nekurima vanofanira kushanda pamwe chete nekukurudzirana kushandisa ivhu nemvura nemazvo pamwe nekutora kurima sebasa.
Vatiwo hurumende yavo iri kuvaka madhamu mumaruwa izvo zvichaita kuti varimi vemunzvimbo idzi vatange madiridziro ayo anoita kuti vawane gohwo rakakura. Vamunangagwa vakurudzira varimi kuti vagadzirire mwaka unotevera zvakasimba kuitira kuti pabude gohwo rakakura kudarika gore rino, sezvo nyanzvi dzemamiriro ekunze dziri kuti mwaka uyu uchange uine mvura yakawanda. Vatendawo Zimbabwe Agricultural Society ZAS nekuronga show yegore rino vachiti inopa mukana wokudyidzana nekupangana mazano pakati pevarimi nevemabhizimisi.
This important agricultural show, along with the recently held Zimbabwe International Trade Fair, therefore remain vital cogs in ensuring networks, strategies, and building capabilities within both government and the private sector.
Show ino yakakosha seZimbabwe International Trade Fair ichangobva kuitwa. Zviratidzwa izvi zvakakosha pakuumba mushandira pamwe pakati pevarimi, hurumende nemakambani akazvimiririra.
Vatiwo mashow anofanirwa kuitwawo mumatunhu nemaward senzira yekusimudzira nekusimbaradza ukama hwevarimi nemabhizimisi. Vamunangagwa vatambidzawo mubayiro kuvarimi nemakambani akakunda pazviratidzwa zvegore rino. Varimi vawana mubayiro vanosanganisira Mai Chipo Chamura vekumashonaland Central, avo vatora mubayiro wepamusoro pakurima fodya, nava vafundi Mpofu vekuzvishavane, avo vatora mubayiro wepamusoro pavarimi vanochengeta mombe. Kambani yeSitco ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani anoita zvekurima. Kozoti Zimplus ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani anoita zvekuchera zvicherwa. Bazi rinoona nezvekurima ndiro rakunda makambani ese ari kuratidzira pashow yegore rino uye yapiwa mubayiro weBest Overall Exhibitor. Mutungamiri weZTS Vangoni Kudenga vati zvinofadza kuti vakaronga show yegore rino paita gora kanaka izvo zvinoreva kuti mabasa ekurima achasimudzira upfumi hwenyika makambani mazana maviri nevarimizana vari kuratidzira paHarare Agricultural Show yegore rino iyo ichapera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvehutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekudzikira kuri kuramba kuchiita uwando hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 pazuva, chiitiko chavanoti chinogona kutadzisa nyika kusvika pauwandu hwainotarisira kunge yabaya panopera gore. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 11,557 vakabayiwa nhomba yekutanga, kuchitiwo vamwe zviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 18,691 vachibayiwa nhomba yepiri. Bazi iri rakazivisawo kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19, vamwe mazana maviri negumi nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu zviuru zvina nemazana matanhatu negumi nevatanhatu kana kuti 4,616 vafa necovid-19 kubva zvatanga chirwere ichi munyika. Pakupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru makumi manomwe nezviviri zvine makumi matatu nevatatu kana kuti 3,072,033 vakanga vabayiwa nhomba yekutanga, kuchitiwo vakanga vabayiwa nhomba yepiri nyika yose vachisvika pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere nemumwe chete kana kuti 2,248,001. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kunyevenuswa kwemutemo unodzivirira kupararira kwecovid-19 kunogona kunge kuine chekuita nekuvarayirwa kwavekuita veruzhinji panyaya dzekubayiwa nhomba pamwe nekuzvidzivirira mukupararira kwedenda iri. Varusike vanoti dzidziso inofanirwa kusimbiswa uye nemunhu wese anofanirwa kuve nechekuita, kwete kungomirira bazi rezveutano chete.
Tinasi dambudziko guru ratiri kuona nderekuti chero panonyevenutswa malockdown restrictions, veruzhinji handizive kuti pfungwa dzacho vanodziwanepi dzekuti vanobva vatofunga kuti naiyo COVID yacho yapera. Izvo zvatinokurudzira kuti dai mabasa edzidziso aramba achienderera mberi nekuda kwekuti kuderera kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubayiwa zvichaita kuti senyika tizosangana nedambudziko guru rekusvitsa iya yavanoti herd immunity yekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi. Pari zvino izvi vanhu vabayiwa varongori kumamiriyoni matatu chete. Saka izvozvo zvinoita kuti senyika tisakwanise kubuda mudambudziko recovid-19 kana tisina kunyatsobaya uwandu hwevanhu vanenge vachitarisirwa kuti tinge tine dziviriro yakakwana.
Tinoonawo kuti kana uwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 pari zvino huri kudzikira, zvingava here zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vange vachinyevenukawo kana maitiro avo?
Ndoda kuti tanga tichirwisana ne-third wave iya. Saka third wave iya zvechokwadi yadzikira. Izvo zvaakuitawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCovid hunge huchidzikirawo zvekare. Asi nyangwe munhu mumwe chete chaiye akafa nechirwere cheCovid, zvinhu zvinofanirwa kuti tinge tichivhunduka nekuzvitya. Saka izvozvo hazvifanhi hunge zviri izvo zviri kuita kuti vanhu vachidududza kuenda kunobayiwa nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vari kufa hwaderera nekuda kwekuti senyika tinenge tichiri takatarisana nenjodzi ye-fourth wave nekuda kwekuti pari zvino izvi kuvarayirwa kwanyanyisa vashomanana vachiri kutevedzera paguidelines. Chero kwaunofamba ezvino izvi unoona kuti vanhu vanyanyisa kuvarayirwa, havachapfeka mamaski, magungano ave kuwanda. Saka izvozvo zvinoramba zvichitiisa munjodzi yekuti tikasaramba tinobayiwa neuwandu hwedu tichasanga na ndambu zigore fourth wave.
Ndiye ana anofanira kunga achipa dzidziso yamuri kutaura iyi varusike.
Hongu mbasa rezveutano reminisitri of health rinokwanisa kunge ririro riri kutungamira. Asi mumwe nemumwe kubvira pane chiwenyamunhu chaiye une basa unotarisirwa kuti unge uchiitawo maringe nedzidziso. Totarisa mungave mucommunity tese tine basa. Hatifanirwi kungosiyira basa iri kune vezveutano chete kwete.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaita irusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika 15 dzemuAfrica dzakwanisa kubaya nhomba vanhu vadzo vanosvitsa nhasi zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. World Health Organization yakatara muna chivabvu kuti nyika dzemuAfrica dzinge dzabaya huwandu hunosvika pazvikamu 10 kubva muzana kana kudarika panosvika kupera kwemwedzi uno. Asi nyika dzinosvika zvikamu 56 nezvitanhatu kubva muzana dzatadza kuzadzisa kurudziro yeWorld Health Organization. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakapinda muurongwa hwakaitwa madeko hwemutambo webaseball hwepagore hwenhengo dzedare reCongress vachiedza kukurudzira nhengo idzi kuti dzitambire bhajeti rekuvandudza hurumende yemari inoita mabhiriyoni matatu nechidimbu. Kusaitwa kwesarudzo dzemabai elections kubva gore rapera uye makakatanwa munyika pakuti Zimbabwe Electoral Commission ingakwanisa kuita mutongi gava here yave kukonzera kuti zvinhu zvisagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika pachikandiranwa makobvu nematete. Kunyange nyika dzakapoteredza dzakaita seZambia, Tanzania neMalawi dzakaita sarudzo, South Africa ichitarisirwa kuita munguva pfupi inotevera. Sarudzo muZimbabwe dzakangomiswa nehurumende kwenguva isina kutarwa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavhinga uye nhengo yeZANU PF kwaGilbert Dzikiti. Blessing atanga nekubvunza vadzikiti nezvedanho reZEC rekumisa MDC Alliance kupinda mumisangano yezvesarudzo.
Pamaonero atinoita tirikuona kuti veZimbabwe Electoral Commission vari kuti tiri kudana mapato vanoziva kuti ari notified kwavari. Saka tatarisa mapato avanoziva kuti ari notified kwavari, tinoziva tose kuti nyaya yeMDC akaenda kumatare. Zvikabuda kumatare ikoko MDCT ava kutungamirirwa navamonzora. Saka vamonzora ndivo vanotambira zvigwaro yekuti vamiririre musangano wavo. So vatazoona zvakare kuti iwo by that ruling iyoyo zvakare vakuti MDC Alliance is the biggest partner and MDC Alliance is MDCT. Saka naturally that is the alliance, that is the party that approved as the presidential candidate. Saka that is the party again, obviously, in notify on SDEC kuti kune musangano uripo. Nyaya kuti we must also remember kuti va mobile committee ndiye vakanga vari election agents MDC Alliance candidates in the last election. Saka zvoreva kuti by the nature of being the agents vandivo vanokokwa kwemisangano ine chekuita nezvezek kubva kune vezek secretariat. Saka ine handioni paine chinoitwa chiripo, chinoitwa chitoripo ndechekuti ivo vanhu vemutangano weMDC CEO MDC Alliance ngavapedze nharwa dzavo vari kunze ikoko vasina kusanganisa nekusvibisa zita rekomisheni yeZEC mununha dzavo dziri pakati pacho zvavo.
VaMavhinga, munoona sei zviri kutaurwa navadzikiti izvi?
Kwete, chiripo ndechekuti musangano weZEC waisafanira kutora divi kana kuedza kupatsura kuti kune vamwe masangano asingakwanise kupinda kumisangano nekuti ZEC haisiyo inoti iri bato rezvematongerwo enyika riripo kana kuti harisi. Kana kuine vanhu varipo vane bato ravo vanoda kupinda mumisangano, munhu wese anofanira kuti akokwe. zviri kuitwa neZEC mucherechedzo wekuti ZEC haina kumira pachokwadi samutongiga wamaenzaniso. ZEC ine kwayakarerekera. Kune mafunga funga ekuti zvichida vanenge vachibvunza vamwe kana kuti vanenge vachiti nekuti bato reMDC Alliance rakambovaendesa kukoti, saka vari kuti havachadi kuti MDC Alliance ipinde mumisangano yavo. Hazvisizvo, hakuna mutemo unodzivisa vamiririri veMDC Alliance kuti vapinde mumisangano yeZEC. Saka zviri kuitwa izvi mucherechedzo unofanira kuti uonekwe nemhuri yeZimbabwe kuti kana ZEC ichidai pamuti munyoro iko zvino, kokuzoti panguva yesarudzo hatingatarisiri kuti ndiyo ZEC ingapa mhuri yeZimbabwe sarudzo dzijetetere dzakanaka dzakachena dzisina kuti vanenge varerekera kune rimwe divi rimwe chete. Ndo dambudziko ratiri kuona riri kubuda iko zvino apa.
Vadzikiti, tichitarisawo neiyo nyaya yesarudzo, tiri kuona nyika dzakawanda dziri kuita sarudzo kunze kweZimbabwe. ZEC ichitiyo inonzwa kubva kubazi rezveutano, asi taona Zambia yaita sarudzo, Malawi, South Africa iri kuita, America, Tanzania. Munoona senyaya
nyaya iri pachena pakutizvo patori nekanzvisini ndiripo iri related kuti zveutano hwenyika yakanangana nenyaya yeCovid-19. COVID-19 chinayo tichiri kuirwisa vangwanani siku nesikati. Saka zvazvinoreva ndezvekuti ZEC haiise mutemo, yoroterawo mutemo wenyika. Saka zvichireva kuti izvo vanotozoonaka nekurelaxwa kweinstrumendi iyoyo kana ichinge yasvika pamwedzi zvaakukodzera kuti vanhu vange vachiwadzana kusvika papoindi yekuti tingaita maelections muZimbabwe.
Vamavhinga,
nyaya yemabielection yesarudzo iyi inotitaridza pachena kuti pane vari kutya sarudzo, nekuti hakuna chinotadzisa nyika kuti iite sarudzo dzakanaka, nekuti COVID idenda ririko richaramba ririko kwemakore anotevera. Nyika dzese dziri kutora matanho ekuzadzisa kodzero yevanhu kusarudzo, kuti sarudzo ngadziitwe nenzira inoita kuti denda risapararire reCovid-19.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadiwa Mavhinga, vari parunare vari kuBritain. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti vanga vari parunare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Mhuri yemumwe murume akaurayiwa nenzou muguta reKwekwe mwedzi wapera inoti ichiri kurwadziwa zvikuru uye inoshushikana nekwainoti kusabatwa zvakanaka kwakaita nyaya iyi nebazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority kana kuti ZimParks. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Maispiwe Mario vanoratidza kurwadziwa kukuru pavanotsanangura mafiro akaita mwanakomana wavo vaAllen Mario avo vakaurayiwa nenzou pedyo nepamba pavo papurazi ravo riri kunze kweguta reKwekwe pakupera kwemwedzi waNyamavhuvhu. VaMario avo vaive nemakore makumi matatu nemashanu vakadzingirirwa ndokutsikwa-tsikwa neimwe yenzou dzaisvika nhanhatu dzaive dzauya kuzonwa mvura kunze kwemugodhi wemhuri yekwaMario apo vaishanda musi uyu. Kunze kwekurwadziwa nekurasikirwa nemwana wavo, amai Mario vanoti vanoshushikanawo zvikuru pamusoro peramangwana remudzimai nevana vaviri vakasiyiwa nemushakabvu.
Chiitiko ichi chiri kutirwadza sevabereki nehama neshamwari. Mhuri asiya mhuri nemwana mukuru wacho ane 10 years, mudiki wacho ane 1 year 5 months nepamiri pamusoro. Saka mukomana uyu ndiye angachishandira mhuri yake achichengeta mhuri yake.
Baba vemufi vaTimothy Mario vanoti vanorwadziwa kuti mitemo yenyika inochengetedza mhuka kudarika vanhu, vachiti nyaya yekuti nzou dzakasvika mupurazi ravo riri pedyo nedhorobha inoratidza kuti upenyu hwevanhu vakawanda hunogona kuve huri munjodzi. Mario vano vanochema chema waonekwa vanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nyaya yekurayiwa kwemwana wavo vachiti veZimbabwe Parks and Wildlife Authority kana kuti ZimParks havana kubudisa chokwadi chezvakaitika.
Havana kana kutoya panhamo zvichimaniso. Kana sori chaiyo chaiyo havana kuita. Isusu tiri pakuchema mwana iwo vakutomhanya kunobudisa zvinhu zvisizvo zvakadini zvakaitika. Kwenye manyori awo kuita kuti mwana anga chitora zvashanzi nezvofia hanzi kuti inoitwa sei kuti unga furatira nzwa uchitora mapicture kuti iwo ubude nayo hazvina kuitika. Isati auraya mwana uyu about 500 meters pane mwana ane makore 15 ekuzvarwa akabayiwa futi nenzwa uyu ikapotsa atomuuraya wakaiswa mastitches kwesoko nemusoro nemusoro takamuona muhospital achisonewa. Izvozvo tiri kutaura kudazvo anofuta mabhills acho ndiani.
Sekuru vemufi vaAugustine Mabika avo vanove mumwe wevanhu vakatanga kusvika pakafira muzukuru wavo vanoshorawo mapurisa neveZimParks vachiti vakanonoka kusvika panzvimbo mushure mekunge vaziviswa nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Asi mutauriri weZimParks vati Nashe Farao vati bazi ravo rine hurombo nekufa kwemurume uyu vakatsinira kuti kusvika pari zvino kune vanhu makumi mana vaurayiwa nemhuka dzemusango mugore rino chete. Vafarao vati bazi ravo rinoita zvose zvarinogona kuchengetedza mhuka asi vayambirawo veruzhinji kuti vangwarire kuti vasaswedera pedyo nemhuka idzi kana vachinge vadziona. Vatiwo munyika hamuna mutemo unoita kuti hama dzevanhu vanenge vaurayiwa nemhuka dzesango dzibatsirwe vachiti bazi ravo riri kutatarika zvekutombotadza kubhadhara vashandi varo nekuda kwekushaya mari yakakwana yekuitisa mabasa aro. Pave nenguva ZimParks ichichema chema nerekuti nzou dzawanda ichiti munyika mave nenzou dzinosvika zviuru zana asi munyika muchikwanisa kungove nenzou zviuru makumi mana nezvishanu. Zimbabwe pamwe neBotswana ndedzimwe dzenyika dzemuAfrica dziri kuti dai sangano reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES ravhuma kuti nyanga nezvimwe zvinobva panzou zvibvumidzwe kutengeswa zvekare. Asi vamwe vanorwira kodzero dzemhuka vanoti nzou dziri kuita shoma pasi rose zvekuti kurambidzwa kwekutengeswa kwenyanga dzadzo nezvimwe kunofanirwa kuramba kuripo. Ndakamirira Studio 7 paPardon Farm Mukwekwe ndini Kudzanai Musengi.
Chirongwa chewomen's round table na 8 PM chiri kutarisa nezvezviminga mpinyi zviri kusangana nevanhukadzi pamwe nevechidiki mukunyoresa kuvhota. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatori venhau voshushikana nekumbunyikidzwa kwavari kuitwa nemapurisa kana vari pabasa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino. Nyanzvi mune zveutano dzosvisvikana zvikuru nekudzikira kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rendri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku.